Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe lawyers for human rights zuva raina international human rights zuva rakakosha zvikuru, saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo kuZimbabwe. Taenda kwamutoko nhasi, tiri kuruka udizo kuenda kwamutoko nemagweta edu ari kubatsira vanhu kupinzana kupindura mibvunzo yavanogona kunga vainayo munyaya yedzokuti kodzero dzavo dziremekedze.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Musangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGoromonzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vaendesa kudare reHigh Court mumwe wevatungamiri veMDC waBoltman Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day iri rinopembererwa gore roga roga musi wa10 zviita pasi rose. Dingindira regore rino iro rinoti Youth Standing Up for Human Rights rakanangana nevechidiki ava vari kukurudzirwa kuti vasimuke varwire kodzero dzavo. Mukucherechedza zuva iri, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendawo kwamutoko uko magweta aswera achibatsira veruzhinji kuti vange vachiziva nyaya dzekodzero dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights zuva raina International Human Rights zuva rakakosha zvikuru pasi rose, saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo tiisipewo contribution yedu kuZimbabwe. Taenda kwamutoko nhasi, tiri kuruka business center kwamutoko kwatiri kubata pamwe nezvizvarwa nevanhu vari kumaruwa kwamutoko. Ndokwataenda tine magweta edu ari kubatsira vanhu kupinzana kupindura mibvunzo yavanogona kunga vainayo inovanetsa mukurarama kwavo munyaya dzokuti kodzero dzavo dziremekedzwe kana kuti mukuita enjoy mahuman rights avo. Saka magweta edu aripo kwamutoko kwataungana nhasi vari kubatsira vana baba, vana mai, vakomana, vasikana kuzama kupindura mibvunzo yavanonga vainayo inovashungurudza. Nokuti tiri kuona kuti kuwana magweta kana kuti vanogara kumaruwa vaone mari dzekuapprocha kutanga kutsvaga magweta zvinhu zvinonetsa zvikuru, saka magweta auya kuwana nhasi.
Iyi nyaya dzipi dzamuri kunyanya kusangana nadzo?
Kune nyaya dzakawanda zvikuru dziri kubuda. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai, ndodzatingati nyaya dzana nadomestic violence kana gender violence. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu. Tikanzwa zvikuru nyaya dzekungovhiringwa pakugara ndidzo dzekuda kubviswa nechisimba. Kune nyaya dzekutyirwa kwekodzero dzevanhu. Vanhu vari kuchema nenyaya dzekushaya chikafu, ndiyo right to food iri mubumbiro. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekushaya mvura dzakachena. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekungosungwa-sungwa, munozviziva zvinoitika kumashonaland province iyoyo. Kune nyaya zhinji dziriko dzekuchema kwevanhu vanosungwa chinzi matuka nhingi, madai nhingi. Saka vanhu vari kuchema zvikuru nekuti kodzero dzavo hadzisi kunga dziri kuremekedzwa.
Sei masarudza dunhu remutoko?
Tinozama kubata Zimbabwe yese pamashandiro atinoita. asi kwa mtoko tazongochiregedza itipete gore ne kwa mtoko takabatana newamwe atinoshanda nawo tine consortium yamatina maorganization tinoshanda nawo kuma organization ana Zimbabwe Peace Project kana mvare jesina mukoko international organization for migration yamunoziva kuti inobatikana zvikuru nezvenyaya dzekubviswa kwavanhu ma internally displaced persons so tafunga kuti regai tipete gore kwa mtoko takambopfura neko mwedzi yakapfura kwa asitata ngatidzoke ikoko zvakare tinyatso kusimbisa kuti vanhu vazo.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kwarukau kwamutoko nestudio 7. Apo mazuva gumi nematanhatu ekucherechedza mhirizhonga mudzimba asvika kumagumo nhasi, vakaremara vanoti hurumende inofanira kuvasimudzira senzira yekuderedza mhirizhonga yakatarisana navo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekucherechedza mazuva aya wainge wakarongwa nesangano reDeaf Women Included, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaAbraham Mateta vati vanhu ava vanonyanyobatwa nemhirizhonga iyi kudarika vamwe vanhu, uye zvakakosha kuti paiswe parutivi mari yekuona kuti vanhu ava vawana ruzivo rwakakwana pamusoro pedambudziko iri pamwe nekuti vorimhanyara sei. VaMateta vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti vanhu vakaremara vari kushungurudzwawo nemhirizhonga iyi.
Kuwanikwa kwemashoko information inofanira kunge ichiwanikwa munzira dzinokwanisa kushandisikawo nevanhu vakaremara. Chekupedzisira chandataura changa chiri chekuti idzo nzvimbo dzacho dzinosvikwa dzinobatsira vanhu vakaremara, kungave kumapurisa, kungave kumatare, kungave kupi, dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinosvikirika, kwete kuti unosvika kufourth floor nemasteps pasina kana lift.
VaMateta vakurudzira veukama nemhuri kuti varegedze kuvanza nyaya zvikuru sei panenge pashungurudzwa vakaremara.
Veukamawo vanofanirwa kusavharavhara nyaya dzekushungurudzwa kunenge kuchiita vanhu vakaremara, idzatingati gender based violence.
Nengo yesangano reHope Resurrect Trust muzvare Florence Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vakaremara vanosangana nematambudziko ekuti havakwanisi kumhanyara nyaya nekuti vane vashungurudzwa nevanhu vanenge vachivachengeta.
Mudzimba hangu angave ekuti izvo unofanira kungogara uri munhu wekuti izvo unongo uchichengetwa, uyezve sakanika neukabhiniswa kana nasekuru kana nani unozvimataura kunani, ivo varivo vari kukupa chikafu, varivo vari kukuchengetesa. Saka nechevo kada kumhangara pamwe pacho chevo pari paunorodza chaipo chaipo kuti lendirodhi vanondidai unozvitaura sei, bekause ndipo pauri kuwana pekugara. Kana ukadzingwa ipapo hapana imwe midzi yekuti urarama.
Nengo yeboard reWomen Deaf Included amai Samantha Svanda vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevakaremara rakawandira kumaruwa uko makamba emapurisa ari kunzvimbo dziri kure, izvo zvinovaomera kuti vaende kunomhanyara.
Tozouya pakuripota tinoona mapolice station dzimwe nguva anenge ari kure, pamwe ukaitarisa police station yacho kuti building yacho chaiyo chaiyo kuti upinde mairi haina marembu, saka munhu ane disabilities anotadza kupinda imomo kuti aripote ishu yake.
VaMateta vati kuti dambudziko iripere mutemo unofanira kuvandudzwa kuitira kuti uenderane nebumbiro remutemo yenyika pamwe nechisungo cheUnited Nations chinoona nezvekodzero dzevakaremara. Mazuva gumi nematanhatu ekucherechedza mhirizhonga mudzimba anocherechedzwa kutanga musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita gore rega rega. 25 mbudzi izuva rekucherechedza zuva rekubviswa kwemhirizhonga kumadzimai kana kuti International Day for the Elimination of Violence Against Women, uye 10 zvita izuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rese kana kuti International Human Rights Day. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1991 uye pari zvino rave kucherechedzwa munyika dzinodarika zana nemakumi masere nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Musangano wepagore wezano PF watanga nhasi kuGoromonzi mudunhu remashonaland East. Mutauriri wezanu PF wa Simon Kayamoyo, vanoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu vachange vari pamusangano uyu. Asi vamoyo vati musangano wavo uchatanga zviri pamutemo nemusangano weCentral Committee nemusi wechitatu, uchiteverwa nemusangano wePolitbureau nemusi wechina. Dingindira remusangano uyu gore rino rinoti modernize, mechanize and grow the economy towards Vision 2030. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vari kutarisirwa kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mpoko vaendesa kudare reHigh Court mumwe wevatungamiri veMDC waWeltman Ncube vachida kubhadharwa mari inopfuura miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumagwaro ari kudare reHigh Court ayo aonekwa neStudio 7, vamupoko nemwana wosikokotela vari kuti vanwe vanofanirwa kuvapa madhora ekuAmerica anopfuura miriyoni nezviuru mazana mana. Vanoti ichi chidimbu chemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica iyo yavanoti vakapa vamwe apo vaive gweta revaviri ava panyaya yekambani yavo yeChoppies Enterprises. Vanwe nekambani yavo yematonzi Ncube Law Chambers vakamirira mhuri yavamupoko panyaya yaibata-bata Choppies Supermarket. Mugwaro ravakakwidza kuHigh Court nezuro vachimirirwa nemagweta eNcube and Partners vamupoko vanove mumhangari wekutanga naSikokotela anove mumhangari wechipiri vanoti munandira wegore rino vamwe vakatambira mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Mari iyi yaibva kuChoppies Supermarkets ichienda kumhuri yekwamupoko semubhadharo wemashare ainzi aive nemhuri iyi mukambani iyi. Vamupoko nemwana wavo vanoti vamwe vakazivisa mhuri yavo kuti vaive vapiwa mari iyi nekambani yeChoppies vachitiwo vakapa ivo vamupoko nemwana wavo chidimbu chemari iyi kukasara mari inopfuura mamiriyoni nezviuru mazana mana iyo vari kuda kupiwa. Mugwaro ravo rekuHigh Court iri vamupoko vanoti vamwe havasi kupindura chikumbiro chavo chekuti vavape mari yasara, nokudaro vave kukumbira kuti dare remanikidze vamwe kuti vavape mari iyi. Vamupoko vanotiwo vanoda kuti vapiwe imwe mari pamusoro yakaberekwa panguva iyo mari iyi yanga iri mumaoko avamwe uye kuti vamwe vave ivo vanobhadhara dare mari yose ine chekuita nenyaya iyi. Vamwe havasati vaisa mudare gwaro ravo rekupindura mhosva yavari kupomerwa uye dare reHigh Court harisati ratara kuti nyaya iyi ichanzwikwa riini. Taedza kunzwa divi ravamwe panyaya iyi asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuAlgeria rakanda mujeri vanhu vaviri vaimbove vatungamiri vehurumende mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Izvi zvaitwa mazuva maviri sarudzo dzemunyika iyi dzisati dzaitwa idzo dziri kunzi nevanopikisa dzimbomiswa. Gurukota rezvemitemo muGambia vaAbubakar Tambudo vanoti vatongi vedare reInternational Court of Justice vanofanirwa kutora matanho ekumisa kupondwa kwevanhu verudzi rwechiMuslim Rohingya muMyanmar. Bhiri idzva remutemo riri kuzeyiwa nedare remuparamende muCameroon riri kutarisirwa kupa chinzvimbo chinokosha kuvanhu vari mudunhu rinotaura chirungu, izvo zviri kutarisirwa kupedza gakava riri kusiyana kwevanhu mudunhu iri. Chikwata cheIMF chiri muZimbabwe kuti chizeye nokuongorora mamiriro akaita zvinhu munyadzo zveupfumi muZimbabwe pasipe chirongwa cheArticle 4 uye chimwe cheZimbabwe Staff Monitored Program. Kunyange hazvo gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vari kuti Zimbabwe iri mugwara, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti IMF icharatidza kusafara nekumawere kwananga nyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nenhepfenyuro yeCNBC Africa, muzvinafundo Ncube vakati vakasangana nechikwata cheIMF ichi uye vanotiwo vane chivimbo chekuti chichafadzwa nezvavari kuita kuedza kugadzirisa upfumi uhwo huri mukanwa mamupere. VaNcube vanoti nyaya dziri kuzeiwa dzakanangana nemamiriro ezveupfumi mugore ra2019 uye mugore rinouya. Chirongwa cheIMF cheStaff Monitored Program ichi chinouya kuzoongororwa neIMF mukati memwedzi mitatu yega yega. VaNcube vanoti Zimbabwe yakakanganiswa zvikuru nenyaya yenzara uye dutu mpengo recyclone Idai, nekudaro zvinonetsa kuti inyatsozadzikise zvayakatsidza kuIMF pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program ichi. Mashoko avaNcube atsinirwa namzvina bhizimisi vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Muponda.
Tozotarisawo panyaya yematingati macurrency reforms, ipapo IMF inofanira kunge yakafara nezvakaitwa navamutuli, nekuti iye yange imboripo ye1:1 yekuti Zim dollar euro bond not rainzi rakaenzana neUS dollar zvakabviswa. Number one. Number two, kubva kwaitwa Zimbabwe's own currency, Zimbabwe dollar. Number three, kubva kwaitwa manostro account ekuseparata kuti maUS dollar kwao ega, maZim dollar kwao ega. Saka zvinhu zvokuti IMF inofanira kunge ichifara nazvo, nekuti zvinoratidza kuti nyika pane kuyakananga, nekuti nyaya yekuita macurrency controls ari very rigid anodiscourage maexporters.
Asi vamuponda vatiwo pane zvimwe zviri kuitika zvinogona kutadza kufadza sangano reIMF.
IMF muZimbabwe yange yakatarisana nekuti vaite yatinoti liberalization, kuti bvise masubsidy pazvinhu zvese. Asi unoona tine chirongwa fanike chakaita sechizupuko chiya chemabhasi, panenge paine yatinoti subsidy. Poita masubsidy, I think pabudget vamutuli wanga vabvisa kuti subsidy paupfu, upfu bvazodhura zvese zvekuti vanhu vakazvamba. Saka president wakazopindira wakati aiwa, subsidy ngaidzoke kuti vanhu vakwanise kuwana sadza ravo sezvo iriyo stable food. Saka pane zvekuti ivo IMF vamwe vanenge vasingazvitarisiriwo izvozvo zvekuti masubsidy angadzoka, asi semamiriro akaita zvinhu zvinhu zvanyanyooma zvokuti masubsidy akabviswa, zvinokwanzira kuzokonzera tinoti social unrest.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muJohannesburg, South Africa, muzvinafundo Gift Mugano vanoti havaone IMF chigutsikana nezviri kuitwa neZimbabwe, zvikuru pakutadza kubhadhara zvikwereti.
Tine tsika yekuti tikatora chikwereti World Bank hatidzoreri, Africa Development Bank hatidzoreri. Saka vanotora advantage iyoyo yeunhu hwedu vada tikupiwa isusu.
Vativo nyaya yeuori yadzosera nyika kumashure zvakanyanya.
Mukatarisa vatiri kuita hivi nekumanyaya dzecorruption, hakuna munhu anganda kupa munhu mari ari corrupt. Mari iri kuuya muZimbabwe gore negore imari yakati yakawanda chaizvo, yetinoona kumaexport madiaspora nemari dzatinopiwa dzimwe dzinouya nemadonors. 2017 takaona $5.5 billion cash yakapinda muZimbabwe. 2018 takaona $6.3 billion. 2019 tiakunanambira kuma $5.7 billion right now. Asi mari iyoyo haisi kunzwika unga mapinda mari munyika, nekuti corruption iri kuitika kufiwo yakawandisa. Kenya ine vanhu vanosvika 45 million, 3 times Zimbabwe, inowana about $5 billion maexport. Zimbabwe iri kuona foreign currency kusvika kuma $6 billion, asi kutambudzika neforeign currency.
Zviri kuitwa neIMF izvi zvingabatsira mushandi here? Tabvunza mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa.
Kana IMF ichiuya ichingotaura nehurumende nakutaura nekukurukura nevagari vemuno nesu vashandi vemuno, hapana chirongwa chayo chinobudirira. Tinozoona kuti kubva kare kuma1990s 1991, vachiudza Economic Structural Adjustment Program ESAP, vakangoita vasina munhu wataura naye. Izvozvo zvakakonzera kuti nyika iondongwe.
Chikwata cheIMF ichi icho chiri kusangana nevatungamiri vehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi chiri kutarisirwa kupeta misangano yose iyi mangwana chozobuda negwaro rezvachinenge chaona. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vakare mara vakawanda vari kunyunyuta pamusoro peurongwa hwemari hwebudget renyika regore ra 2020 vachiti shuviro dzavo hadzina kuiswa mubudget iri. Safari Njema anotipa nyaya iyi.
Vanotungamirira sangano revakare mara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera, vanoti chirongwa chemari yakapiwa mapazi ehurumende chaifanira kubatawo bandiko revakare mara.
Isu vakare mara vacho tinenge tichitarisira kuti pave nebudget rinokava makalipa, bhutsu dzevakare mara, maartificial, mawheelchair, mahearing aids. Iko zvino kana tichiona kalipa richidana kuma 900. Pandakanzwa zve 900 kwanguri kutanga kwegore, zvichireva kuti pari zvino pamwe yatove 1000 chakuti. Akare mara akagara kumusha ari kuda kalipa rekuti afambe naro, anoiwana kupi mari yekutenga kalipa iri?
Amai Cherera vanoti hurumende inofanira kunzwisisa kuti vakare mara vanodawo kusimukira kufanana nemadzimai nevechidiki zvichibva muzvirongwa zvehomwe yenyika.
Saka ndaitarisira budget iri kuti rive budget rinobata vakare mara, runoita kuti upenyu hwakare mara asimuke paanenge ari. Tinoona isu kuchitaurwa zvinhu zvakawanda kuti mayuthi iko zvino, mayuthi anofanirwa kuti dai angawana mari vaita maprojekti vasimukira upenyu hwavo, madzimai dai vanga vawana mari yekuti vasimukira upenyu hwavo. Ko vakare mara tiri papiwo tinongochema tichigwesha nemadziro. Dai vanga vatitarisawo tiri vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Tinoda kunzi vanhu nekusimudzirwa upenyu hwedu hwokurarama.
Pfungwa iyi inotsigirwa navaHenry Kane vekuEpworth, avo vakaremara gumbo rekuruboshwe. Vakane vanoti bhajeti rinoratidza kuti vakaremara vakakanganwikwa zvachose paurongwa hwegurukota rezvemari vaMutuli Ncube.
Tichizoteerera pavakanga vachitaura pane rimwe bandiko rebreakfast, vakatotaura vakati no, hatina chatakachinja, takangozvisa imo mukati mune zvimwe. Asi kana tisingaoni pazvakanyatsoiswa chapi chapi, kureva kuti ivo vakatarisa bumbiro remutemo, vakaona kuti bumbiro remutemo rinoti hurumende inofanirwa kuti ibatsire vakaremara ndokunge mari yachona iripo kana kuti zvinhu zvachona zviripo. Saka apa nekuda kwokuti vari kuti zvinhu zvachona hazvipo, saka havana kumbofunga nezvazvo.
Mutauriri weDeaf Zimbabwe Trust vatinotenda Chikunya vanoti mari dzinopiwa vakaremara mubudget dzinofanira kumira padzo dzega zvichienderana nezvikumbiro zvavanenge vapa.
Mari haisi kukwana munhu wese, tinozoona zvakare kuti izopatsanurwa iswe zvakare kuvanhu kuvakaremara haikwani zvakare. Tichitarisa zvakare kuti mari iri mumabond haisi mumaus dollar, saka inenge iri mari diki diki zvakanyanyisa. Takazobvunza veMinistry of Education kuti saka kana zvadai vanhu vanorarama nehurema vanonobetsereka zvakadii, uye mari yavo inovabetsera inowanikwa papi iyo mari yatakatarisana nayo isingakwani. Ministry ikati vane budget line yavakagadzira inotarisana nevanhu vanorarama nehurema yavanoti inonzi learner support service. Iri budget yavanoti iyo ndiyo ichazadzikisa zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema. Asi takangotarisa zvakadaro, imari yatotarisa kuti inofanirwa kukava zvinhu zvakawanda zvakafanana nesign language, syllabus nezvimwe zvakawanda wanda zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema panyaya dzeeducation. Mari zvakare tinongoona kuti imari isingakwani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vanwe sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata.
Budget rakataurwa na vanuve harisati rapasiswa mune paramende kuitira kuti rishandiswe zviri pamutemo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwazwai, mburi ya Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongo chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongo tuliku zeanya yezuwa rekod 0-0 pasirose, re International Human Rights Day. Panguwa iyo zinu, zisina kumira zvakanaka munyadze kodzero mu Zimbabwe. Kana mchidopi na mchirongo ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp, panamba zinoti +1 202 465 0318. Muria Zimbabwe, ngatisangana ipachirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8pm.
Mutungamiri wehurumende ya Ethiopia wa Abiy Ahmed vatambira nhasi mubairo we Nobel Peace Prize mushure mekuita basa guru gore rapera rekuunza runyararo pakati pevanhu vemuEthiopia neEritrea. Izvi zvaitwa pamabiko aitirwa muOslo nhasi.
Ndinonzwa kufara kuva pano nhasi uye ndinotenda kukomiti ye Norwegian Nobel Committee iyo yakandipa pamwe nekukurudzira mabasa angu mukuwana runyararo pamuganhu weEthiopia neEritrea. Ndinotambira mubairo uyu ndakamirira vanhu vose vomuEthiopia neEritrea, zvikuru kuvanhu vakazvipira mukuunza runyararo. Naizvozvo ndinogamuchira mubairo uyu ndakamirira vamwe vangu kusanganisira vaIsaias Afwerki avo vakashanda zvakasimba makore ose aya. Ndinotambira zvakare mubairo uyu ndakamirira vanhu vose vemuAfrica pamwe nezvizvarwa zvepasi rose zvinokurudzira runyararo kwete hondo.
Mashoko emutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed avataura vari kuOslo kuNorway.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nzwisa yekambo kakila ti katushitsa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Musangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGoromonzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika waPelekezela Mfoko vaendesa kudarira High Court mumwe wevatungamiri veMDC weWelsman Ncube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.